zvinonzisa rudzoidza dzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu zvaita kuti dzimwe nhengo dzebato iri dzakakwikwidza musarudzo dzemaprovhinsi idzi dzikwidze zvichemo kune vakuru vanga vachitungamira kufambiswa kwesarudzo idzi mumatunhu avo. Vane ruzivo nezviri kuitika musarudzo idzi vati nyaya yemhirizhonga mumatunhu akaita seHarare, Mashonaland Central neMashonaland West iyo inonzi iri kuongororwa pamwe nekunonoka kusvika kwezvakabuda mune mamwe matunhu akazovhota nezuro akaita seMidlands nekuda kwekuti nzvimbo dzaivhoterwa dzakanga dzisingasvikike nekuda kwemvura yakanaisa munzvimbo idzi ndizvo zvaita kuti zvakabuda musarudzo idzi zvinonoke kuziviswa. Asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vati sarudzo dzavo dzakafamba zvakanaka chose vakati bato ravo richanzwa zvichemo zvose zvevari kugunun'una vanosanganisira vamwe vakarambidzwa kukukwidza musarudzo idzi kwasara maawa mashomanana kuti sarudzo idzi dzitange.
Musangano mukuru weZANU PF una maoganzi akagadzirwa nebumbiro remutemo remusangano anosanganisira vana National Directorate of Elections, National Elections Directorate zvekare neNational Disciplinary Committee. Saka vakuru vomusangano vachagara pasi kuongorora nyaya dzakaita seidzodzo panenge paine zvinyunyuto panenge paine zvichemo maererano nekufambiswa kwakaita basa. Musangano weZANU PF une jekerere vamunangagwa unova munyori mukuru nemutungamiri wemusangano vanorayira nokudzidzisa ivo vachiti ngatiitei sarudzo dzinoita kuti zvamunobuda musarudzo zvitaridze zvinodiwa navanhu namafungiro avo uye negwara ravanoda zvichienderana nebumbiro remutemo weZANU PF. Saka naizvozvo hakuna dambudziko kana chichemo chinosiyiwa chisina kugadziriswa aiwa. Asi kunyange zvazvo paine zvichemo, kunyange zvazvo paine matambudziko akasanganikwa nawo, overall tinoona kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka kwakusina mhirizhonga uye zvekare kwakusina kupokana kana kurwisana sezvataisichiona kare.
Vamugwadi vati zvichabuda musarudzo idzi zvichaziviswa nenguva yakafanira kana vapedza ongororo dzavari kuita.
Sarudzo dzichabuda marizautsi adzo munguva yakakwana kana zvinofanira kuitwa zvichinge zvaitwa. Zvinoda kuongororwa zvichinge zvaongororwa. Sarudzo marizautsi adzo achabva abuda kubva kune mutauriri wemusangano zvakare navatete vemusangano vanoona nezvekufambiswa kwebasa resarudzo iri vabima zvichiteedzerwa danho rinenge ratorwa nevakuru sekuziva kwamunoita kuti zvoto zvina mazera musangano weZANU PF.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bunu vati nyaya yemhirizhonga pamwe nekushandiswa kwechikafu musarudzo idzi inyaya yavari kushushika nayo pose panoitwa sarudzo zvavanoti vari kutyira kuti zvinogona kuzokanganisa kufambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2023.
Bumbiro remutemo unova ndiwo hwaro unoita kuti sarudzo idzi dzinge dzichiitwa rinotaura kuti sarudzo dzose dzinofanirwa murunyararo nekunge mukuitwa kwadzo dzichipa mukana wakafanira kune munhu wese anenge achikwikwidza musarudzo idzodzo kuti anga achizosarudzwawo. Saka zvinoratidza izvo kuti kana pakazoshandiswa chikafu kana pakashandiswa mhirizhonga sarudzo idzodzo hadzichazokwanirana kuti tikwanise kuona kuti dzinosvika here pamatanho anenge akatarwa nebumbiro remutemo. Zvekare kana tichitarisa mapato ezvematongerwo enyika ane mabumbiro awo maconstitution avanoshandisawo maconstitution wewe kana tikaatarisa zvekare hapana paanobvumira kana kuti paanotendera kushandiswa kwezvinhu zvakafanana nezvekudya kana dzingava mbeu kana zvingava zvigaro kana zvingava zviwanikwa kusanganisira kuiswa kwemhirizhonga pakati kuti vamwe vange vachizosheya mukana wekusarudzwa. Saka chinhu chinenge chichitikatyamadza nekuti tinenge tichitarisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ndo achapinda muhurumende. Saka kana vakanga vachiita mhirizhonga vari kumapato avo ezvematongerwo enyika tinozoona zvekare mhirizhonga iyoyo ichionekera munyika yese.
Musarudzo dzeZANU PF idzi munonziwo makabuda vanhu vakawanda mumatunhu akaita seMasvingo, Mashonaland East, Mashonaland Central neMashonaland West vachinovhota musarudzo idzi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati mapato anopikisa anofanira kusunga dzisimbe kuti agokunda mumatunhu aya kunyange hazvo vachiti vanhu vazhinji vakakwezvwa nechikafu chaipiwa vanhu nevaikwikwidza musarudzo dzeZANU PF idzi.
Kune nzvimbo zhinji kunana Mashonaland Central takaona vanhu vachipiwa dzimari ma25 US, vamwe vachipiwa mafuta ekubikisa nemaraisi. Saka uwandu hwevanhu vakaenda hazviburitse kurutsigirwo rune bato reZANU PF, asi zvinoburitsawo kuti vanhu nenhamo vanenge vachitsvagawo zvinovararamisa vopedzisira vangoenda kwavanoziva kuti kune chavari kuwanawo cheuviri. Saka handione sekuti sarudzo dzeZANU PF dzakaitwa kumatunhu idzi ungave munongedzo werutsigiro rweZANU PF munyika yese, asi zvakadaro vemapato anopikisa vanofanira kuti vaendewo munzvimbo idzodzo vachinokurudzira vanhu kuti vange vachivatsigira. Ende zvinoda kukurudzira vanhu uine hurongwa hunooneka pamusoro pekuti upenyu hwevanhu hungasandurwe sei nebato rinenge richienda richinotsvaga rutsigiro.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti amai Mary Muliswa Chikoka, vanove gurukota redunhu reMashonaland West, ndivo vari kutungamira mukuverengwa kwezvakabuda musarudzo dzasachigaro wedunhu ravo. Ukuwo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe, vachinziwo vari kutungamira pane zvakabuda pasarudzo dzasachigaro wedunhu reMashonaland Central vaimbove mutungamiri wesangano revakarwa muhondo yerusununguko vaJabulani Sibanda, vanonziwo vakatungamira pasarudzo dzasachigaro wedunhu reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.